Ini ndini tanono kawande ndichikuchingamidzai nemufaro ndichiti heinoi misoro yenhau Tanasi Chishanu zvita 14/2018. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoparura musangano webato ravo wepagore. Bato iri richiedza kuda kuratidza kuti mune kubatana pakati pavo nemumwe mutevedzeri wavo General Constantino Chiwenga. Vana chiremba avo vari kuramwa mabasa vanoratidzira pachipatara chepari renyatwa vachiendesa utsamba yenyunyuto kuHealth Services Board, sangano rinoona nezvenhunha dzavo. Nyaya yemafuta edzimotikari iri kuramba ichienderera mberi munyika. Varimi vanoti kushayikwa kwedhiziri nekudhura kwembeu kwaiva kukanganisa kurima mwaka uno. Mhuri yenhabvu muZimbabwe ichange yakaungana muHarare nesvondo kusarudza vatungamiri vayo vemakore mana anotevera. Muchirongwa cheLive Talk na8pm nhasi tiri kutarisa musangano weZANU-PF wepagore, apo nyika yakatarisana nematambudziko munyaya dzezvoupfumi nematongerwo enyika. Banoda kuteerera Studio 7, tibatei na7pm pamasaisai anoti 909am, 4930, 15460 ne13860 kHz pa shortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na6am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909am, 6175 ne9875 shortwave.